maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebatirodo vanga vachibatsiratarisa pamba vari kuti maita something zvekunete mumovha unoita apasi sesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzavo.
Nengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vanhu vachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika macriminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu wanakarwirwa zvematongero kuunyani.
Asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
Vanhu havana kuzviona asi munhu akachachitiite hurumende yendi makoni akaita 8.5%. Zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika. Tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navawilbert mubayiwa vebato reNPC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidza kuita kanzura weward 8 uye vakamirira bato Residents Coalition for Change mudunhu reunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparurwa zviri pamutemo urongo hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Hatina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho vanga vakaungana kuikoko for safety. Vabva vati padhuze nepamba pangu paita rali yeZANU PF. Saka tinoda kuti tikabva kupolisi tizoenda kana Harare yacho yapera toona kuti zvinhu zvakamira sei but pane vari kutenderera weduwo vebatirodo vanga vachibatsiratarisa pamba vari kuti maita something zvekunete mumovha unoita apasi sesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzavo.
Vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reunyani mudare reparamende vakamirira bato reCCC vaLove More Chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo.
Tinozviziva kuti kana ZANU ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu. Izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vaakufunga kuda kutiitira violence vaakushungurudza mudzimai vari kushungurudza munhu adiwa kumira sakanzela asi izvi hazvitidzosere kumashure. Vanhu vanovhota ndivo vari kutaiwa imimi seCCC hamugoni kudzokera kumashure.
Asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeunyani mudare reparamende vakamirira ZANU PF vatongai Munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi.
Ndinoshamisika vanhu vachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika macriminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu wanakarwirwa zvematongero kuunyani. Vandikutokwikwidza navo vanuna vangu vana kumbula vatone mabhizinesi muconstituency titinawo everyday.
Mutauriri wemapurisa EZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese Assistant Commissioner Paul Nyati.
Batai vanyati but ndinonhaundandisandainzwa but ndinogona kubata vanyati.
Asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava.
kuti rusarudzedi izonzi aiwa yanga iri free and fair, ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful, pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambonyikidze vavari kukwikwidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba, saka vanoti vavanoda kuti vavavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapachikafu. Ivo vanenge vavhotera, vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye, vofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye. Zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kunyanya vebato rinopikisa reCCC, kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANU-PF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume 10 nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vamubayiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva izvino pazvainge zviri nani ndichindine tariro yekuti kana ini mubhizinesi nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro kupabvita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Mungapa muenzaniso ipapo.
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatinoti capacity, zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri benga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvinhu hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndeyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare, inyika yerudzii yekuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitazi. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira, tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifesta yatinoti manifestaring, tikaenda pamagrowth point kuti akure, akure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvingangogadzira nezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka, hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. Purezidendi anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapato ese iwayo anenge aine vanhu mupariamendi, ndechinhano chakanaka chekuti titangire, chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ina ibhilivhi kuti panguva yese yese yatinotonga nyange ndikanzinda zuva nemamembers of parliament akawanda kudarika vamwe ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi uyu ari kubva kubato ripi ndokuti mazano aungane basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament kurwisana chete saka ndikatova purezidendi asina kana mp kana ndikaita vaviri iye zvino ndine vana vari kukwikwidza zvakatonaka izvozvo tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu ei hatinoda muno iyoyo hatidi zvokuti inini ndiri chakati ndiri zano ini ndiri chii ndiri npc kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubata ripi chandinoda mazano ake
vamubayiwa asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato
vangangodaro havo asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008 munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa nokuti chinangwa hachisi chokuita purezidendi chete chinangwa ndechekuti tiudze shanduko even ndiri pandiri ipapo
mutungamiri webato rinopikisa renational peoples congress vawilbert mubayiwa vari parunare muharare vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira zengeza west mudare reparamende vajob sikala pamwe nemutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau frank chikore
mutongi wedare repamusoro amai lucy mungwari vatora mutongo wekuti vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vanoti benjamin watadza emmanuel sitima comfort mpofu nalionel madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramajistrate rimwe remagweta avo vadarlington marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
vati vakomana vabhadhare mari inosvika 500,000 namabharani wedare remajistrate court kuroton rom akati vakomana ava havafaniri kupindira mukuferefetwa kuchanga kuchiitwa nyaya yavari kusangana nayo
mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union vaboris muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachiine mumwe mudzidzi asara achiri muusungwa chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisati chanzwikwa
vanombobvira vakapara mhosva vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa darlington tigwena tiri kutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare
mune imwe nyaya iri mumatare kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nevaimbova gurukota rezvematunhu muhurumende yemushakabvu robert mugabe vasevhia kasukwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare resupreme court svondo rinouya gweta ravo paharrison nkomo vati vave kutogadzirira zvizere dare repamusoro svondo rapera rakatora mutongo wekuti vakasukwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika richiti dare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukwere sezvo vaine mwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika asi vakasukwere vari kukwikwidza izvi vachiti demo redare rakatemba nepasipo zvichakadaro mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari mubritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika mai auxilia munangagwa avo vari kutarisirwa kutaura pacambridge university nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira vachiti hapai munangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rewomen of zimbabwe rinoshanda riri mubritain makare amai patricia chinyoka vapase muenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangari vhume
job sikala agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail uye a few months ago jacob ngari vhume akaiswa wo mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino. Vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndoumwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzimbabwe zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuzimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika iyo nyika isina kunaka.
Mutauri wezano PF vaKrisi Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo kuti nzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yezano PF vaPeter Matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi Matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa naprezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pavakapinda mupawa re-engagement and engagement. Saka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Munangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vari kukurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirishonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Tatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maonero andinoita semunhu pavanhu vari kutengesa especially munguva inei yemaelection, advice yangu kuti zvisaita kunge zvinokonzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vaya vemabhengi, kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kungozvitengesera maybe vari vasina kupfeka something like regalies. You know kuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake, but pakuti munhu anotengesa ange akapfeka regalies kune zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge kuda kutengera munhu aondona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeiro mwende bapati b ndakutoda kutomutengera akutoshaya mari kutomutodera vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nii yekuti vanhu vanotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day. Then kana kuti hako kupfekawo hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba kuenda mabhurosa kana uri kumba kana kuenda kuti bati mukutengesa ndiri kuti kana uri zenda uchitengesa zvine mari pachechenu bcause imwe anogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekuchech a iyaiyekupati b onawo yakapfekawo yake kurisa bonchibva kuHarare. I want to tell you kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikuva nchida kukutengera ndikabhoira nezva wakapfeka ndinotenga here. Saka ndinongoti zvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya?
Uno mukadoma ini hambesi mukadoma, mukadoma hatisati tambosangana hedu nazvo, hakuna vachiauya sesa mukadoma, handinaenda ndichirani.
Imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma?
Ndinoda kukurudzira vagari venyu mukadoma ndangoti mararamiro atiziteke zvinoitike vana tiziteke vakavhara nemamwe makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu vatiri kuvimba navo ndo vanotobhadhara mari yese achona, ndo mavhenda achona iyaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa 20 chikunguru. Zimra inoti uwandu wemabhazi uye vanhu vari kuda kupinza motokari dzavo munyika dzichibva nekuZambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakavakwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mubvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mubvunzo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kuma hati asifadi kuzindwa kuti rijire Kariba chashandiswe zvinotokonzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzotwa inconvenience kuti vakutotenderedzwa nekuenda kuChirundu azvina zvinoafecta matrader zvakati given disease kukonzereswa probably nemastructures it's one thing.
Panewo here atingati ma consultation an akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvakaitwa indofunge zvakajambiwa kana zvakaitwa isisi are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti zvakajambiwa. Kutopa boda pali ndozvabazo ita hatina hati haya I'm not aware ndicho cheka vangu kune kana kuma institutions but transport and something but honestly
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuChirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekuKariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi?
Chinoziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuvha away from Chirundu vachiinda via Kariba. In reality, it is really something to do with service delivery levels. In terms of the round time or bumping, what I am aware of, mabhasi akatombomuva achinge paita samudziko pataimi rinogona kunge rarizorizodwa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Zvisa kumana vasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya, panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection chinika pinda mumviri memana kachino pinda nemukana kana nemino noende enogara kuma atoti maparotid glands maglands anoshanda pakubudikadzira mate kana saliva noyiba iyo atoshanda pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nengo dzekusika rudzi
asarapo mamusi nokwanisa kuspreada kuenda kana kubraini kana kuri vana vakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvakonza kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai saka tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidze mwana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yeyo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinhiravo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa
asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavhaccinatwa hauzouyi hune simba asi kune vanenge vasina kuvhaccinatwa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR inosanganisa measles nerubella vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa vasina kuvhaccinatwa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe
mazvikokota munyadzi zveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere
mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamayedu nayo mishonga inorapa mahumunya ndo zvimwe chetezvo nematonsils inde even munhu anenge atadza kurapika sezva tunoita kuzvirwere zvese tinomurefera kune mamwe mapractitioners zvikuru sakuchipatara
ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7,701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe negwirikwiti kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zviku rure UNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano rejohani marange ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimitse
Muchirongwa chedu chelive talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko tumirai ku WhatsApp number yedu inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Havaruku kwidza msarudzo yemtungamiri wenyika vakamirira bato reNational People's Congress vaWilbert Mbaiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 17 kuNtulikazi 2023, ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Vathi zingabuyendlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa vathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
kwesifazana okubandla le Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe ulandela ukuthiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le ZANU-PF
wahamba phandle lelizwe ngikhulume nomunye umuntu ukuthi hayi into yazimanga kuhle amarandi wethu laba wavumele bese umthwa khona nxa uphendula sokufuza ukuthi engene ejele iminyaka esika-21
bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo amanzi ukudla lokunye zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lowe sifazana onqintisa kukhetho lomakansila osebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Zindlovu uzidulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Catherine Chandiwandirira onqintisa kuwadi 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bethwalise nzima amalunga e-CCC umnumzana Love Mochi Noputsa onqintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu beZANU-PF babuthene endlini kakhansili yena ubevela egwero emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Umeli webandla leZANU-PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, that is no such report.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami balamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi obengaphendula umakhala ekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kutshaywa eChiretsi, Jombe, Gokwe, Silobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazo e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazo akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazo lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso bengabi ngabantu abazabe betshayana sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU-PF.
Kolunye udaba amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhulule umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawuliswe isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba u-Emmanuel Dima Tawanda Watata Noliene Madamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo behluleka kuloba imhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Sikhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutsha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncintisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele 27 ngiseHarare.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukupasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act umongameli Emmerson Mnangagwa bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo kulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engamajumi amabili 20 years. Kulakho njalo ukulahlekelwa ukuba isizalwane sakweleZimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Unumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathuweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 isuke yayingezelela okade kuvele kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty and national interests of Zimbabwe, okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Lithiwa uyabuwenzeni, lithiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho uhambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction ngezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende uhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutsho ukuthi i-treason. So-ke okutsho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yakumanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele bese kuthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi uyengene ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofakwe ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kungani kule ndlela yokuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hatshi intando kaZulu.
Kodwa-ke nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanikanje ngamandla yi-rap. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yi-rap. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuzalo-P F ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwezalo-P F abaningi abawuthakazeleli lomthetho ngumthetho walungiselela nje ikhathele yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enqeba ngazilokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefita. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo endabeni yemthetho yeZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC weqoqa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act kayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusingathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akula lutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazeni elithanda.
Indaba umuntu kumele ezwe elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anti abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akulalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayithiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe hayacelwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga nelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.
Umnumzana Prince Mnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekoBulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zithi akumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho luzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango wangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje becine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakho ninzima ngaphe wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethel Mpofu odabuka komvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kumaclinics, amaclinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years. Abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe ekliniki. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Ikliniki iyafuna ukuthi i-operate umuntu uyagula ebusuku at any time, it's tea time umuntu uyagula after
uzathwa ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana but iklinikhi ngasilapha ku-right lapha ukuthi ngoba besiyakhe iklinikhi ngokuphangisa ngoba kunabantu abadala bangakhwanisiyo ukuziba bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athwale imali ukuthi esibhedlekala.
UDube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima ubusuka lapho eyofika isizinda khona likatshana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana lokuthi ufuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile khona kalithoveke nxa elambile lokuyafika esikole afana ukuthi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least nxa useduzana uyakwazi ukuthi akuseduze isikole lapha kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele eParliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ukuba sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola abangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathe libusayo iqembu libusayo ebesingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreate imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi kule state of the roads imgwaqo. Imgwaqo ifile kakhulu eWange West ungakhangela imgwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka ufile kakhulu imgwaqo yomkeliyana. Imgwaqo liyana ukuze ilungiswe kufuze ube lo member of parliament oya kumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lo mnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto andane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi kalisafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla okusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Afrika, e-Middle East kanye le-Asia. Umnumzana Anthony Guterres, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations, uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekulendlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. Wezimpilo kahle namhla sixoxa labelesimo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsepani Nare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Umuntu olemaskula dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza, ukusebenzisa isambuzi, ukuthenga amagrocery lokunye okuneninengi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kuba ngeniseke kudubo olugebha ke kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are expensive.
Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le 40 dollars ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela. Umnumzana Tinotenda Mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba ethi udubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezulu kwalesi simo lokhe luphansi kakhulu emazweni ajeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi nengi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona bele muscular dystrophy.
Lokho kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialists ngemuscular dystrophy kubachiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingqethi kwezempila kahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha le science iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapy
transplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalelisi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa lamathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholake uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufana nayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanjwe ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-9,200 libikwa liphila nalesi simo se-muscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Landela ingozi emgwaqweni webhinga siyabuya izolo ebholohweni lemasumu duzani lesamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamathumi amabili lane. Amapolisa asexwayise abatshayeli bezimota lamabhasi ukuthi betshayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni owethulwe namhla isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendence Musaka weMagobo eSiyabuwa lomnumzana Shadrack Munkoli weSiyajianze esiNampande labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mudenda weMagovela eMangala losane obelule minyaka emithathu uKiniza Munsaka weKaningo esiNampande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelajwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile mhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephaphathisa kakhulu imjeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-constituency yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kule nkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangise engangiselisela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostaliyo ilizwe lonke lawana amabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawulo. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule band khona. I-band liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu kakhulu kuleli lizwe ubezihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta i-band yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka kudust road eze ukuthi lapha kakhethi sokuright. Kungangcono kufakwe ama-signposts awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuka. Ama-signposts atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi. Ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuke kwenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha indlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu oyikhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $57 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayinye lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela. So-ke lokho ikwesakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aphuleka izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edala lePhalamende, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Asanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisanelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ULovedoc namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Owesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.